WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 Mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoreresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana chibvumirano neZimbabwe Schools Examination Council. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu anonzi achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato reAll People's Party. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America haisi kuzoita lockdown pamusoro pemhando yecoronavirus yeOmicron. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana zvibvumirano neboka rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC kuti vabhadharwe kuita basa iri. Munyori anoona nezvetsvakurudzo musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaJosephat Gwezhira vanoti nhengo dzavo dzakagara dzatora danho iri kare asi razotsinirwa nekusave nezvakabuda mumusangano wakaitwa nezuro pakati peZimsec, gurukota rezvedzidzo yepasi Dr. Evelyn Ndlovu pamwe nevamiriri vemasangano evarayiridzi matanhatu akapinda mumusangano uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGwezhira pamusoro penyaya iyi.
Takwanisa kuti titaure nhunha dzedu kuna minista nekuZimsec. Asi kuti nditi ndingati pane chakanyatsobuda chaicho chatingati tingabata. Chakabuda ipromise yaitwa naminista yekuti iyo ndichaendesa nyaya dzenyumberi. Ndobva vati iwo zvakare ndinotarisira kuti handigariri nyaya dzenyu dzamunenge masimudza kana kuti dzamunenge mandipa. Ndichaedza nepasei kundiende nadzo kucabinet pavari kuya next meeting yavo kuitira kuti dzidzeiwe nyaya dzacho tione kuti zvii zvingabuda.
Inyaya dzipi dzanyanyozeiwa mumusangano uyu?
Nyaya dzanyanyotaurwa nezvazvo inyaya dzeinvigilation yemazamanishoni atanga aya zvingangoti akatanga musi wa22. Masangano akamirira varayiridzi anga achichema iwo kuti tadiwo kuti munhu anoita zveinvigilation apatakwe sezviri kuitwa vamwe vanonomaka nevamwe vanoseta mazamanishoni acho nevakuru vezvikoro vanenge vachinzi ndivo vari kuita management nemonitoring vari kupatakwa. Saka uyu ari kuinvigilata uyu neari kuita coursework inonzi kala inoshandiswa zidzidzo kuti kala ndiye ari kumaka. Saka zvadii kuti apiwe chikamu chinoenderana nebasa ari kuita ndo nyaya yakanyanyotsosimudzana nayo iyoyo. Ndobva pasimudzwa kuti nyaya iyi nechekuita nevanorarama neurema tingati isusu teachers living with disabilities. Hurumende ipapo ndovanga ngoti pane zvabuda yati iyo vane magadgets avakatenga evanhu vari disabled ematichers ari living with disabilities akafanana nemasmartphone avati vakatenga 500 asi vati ivo vanhu vacho ematichers living with disabilities ndo vanofanange vachiapply vanofanange vachitaura nehurumende kuti vapiwe magadgets iwayo.
Saka panyaya yehombe iyoyi yeinvigilation pane chabuda here?
Nyaya yeinvigilation tingangoti hapana chabuda chinganzi chichakupai mari kana kuti chaita sei. Nenyaya yekuti iyo minista vari kuti papolisi iripo kana kuti pazvisungo zviripo zvehurumende hapana provision yekuti maticha anga achipuwa mari yeinvigilation. Asi vati iwo vachaedza uye vachishandawo nemasangano evarairaidzi vachaedza kuti pagadziriswe kuti pabude polisi iyoyo. Vabva vatiwo zvakare masangano evarairaidzi ngaabude nedhokumendi 1 kana kuti chinyorwa chimwe chete chinenge chichibatanidzana neunion ese mafungiro avo nenyaya iyoyo, kuitira kuti vanokanda nyaya iyi mberi vachiti yabva kumaticha vakabatana.
Tinonzwawo kuti sangano renyu reptuz ratorawo matanha ekuti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa bvunzo. Mungatiudza kuti ichokwadi here?
Ichozvo ichokwadi. Iyoyo chidanho chatakatora chatava nemaweeks, takanyorera hurumende, tikanyorera zimuseki, tikanyorera public service commission, ndobva tavaudza tikati isusu kana pasina contract kana kuti chitenderano pakati pematicha nezimuseki hatisi kuzoita invigilation iyoyo. Zimuseki yakabva yashandura ndobva yati iyo isu hatisi tofanira kunge tichibhadhara maticha ibasa republic service. Mumiriro webazi republic service Professor Paul Mavhima ndobva vataura iwo vakati isu harisi basa redu rokubhadhara maticha, harisi basa redu zvezimuseki, zvinotovawo naminista ari in charge of that. Saka nyaya yanga iri yekukandwa ichibva apo ichienda apo ichienda apo, hapana ari kuda kutora responsibility, hapana ari kuti iye zvinhu zviri kutaurwa nematicha hazvina musoro. Zvichireva kuti nyaya yachai chaiyo iripo yekuti matichas vane right yekuti vanekodzero yekuti vange vachibhadharwa kuita invigilation izvozvo.
Munyori anoona nezvetsvakurudzo muprogressive teachers union of Zimbabwe vajosephat Gwezhira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezimsek kanawo kubazi redzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira. Umwe weakapiwa mubayiro wekurwira kodzero dzevanhu weWomen of Courage Award, Dr. Rita Nyampinga, vanoti pane basa zhinji rinofanirwa kuitwa mukurwira nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu sezvo hurumende ichiedza kuomesa mashandiro emasangano akazvimirira anobatsira vanhu munyika. Dr. Nyampinga vataura izvi zvichitevera mashoko ataurwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe uchiti pazuva rekucherechedza vanorwira kodzero dzevanhukadzi panguva ino yechirongwa chakanangana nokupedza mhirizhonga che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, America inocherechedza vanhukadzi vana veZimbabwe vakapiwa mubayiro wekushinga mukurwira kodzero dzevanhukadzi weWomen of Courage Award. Vanoti Dr. Rita Nyampinga, amai Beatrice Mtetwa, muzvare Justina Mkoko naamai Jenny Williams. Dr. Nyampinga vanoti kurwira kodzero dzevanhu kuri kuramba kuchioma nguva nenguva, vachiti izvi hazvizobaudzi mwoyo sezvo ivo nevamwe vavo vacharamba vachiita basa ravo nemazvo.
Kukudzwa kwataitwa kutiri chikwataka chakafukudzwa kare handitika tiri kuAmerica uku, saka nhasi embassy yadzokorora kuti cherechedza zvakare mu16 days of activism against gender-based violence kuti kune vakadzi vane zvivindi vanokwanisa kutaura vachibuda pachena nezvemhirizhonga nezvekodzero dzevanhu dzemadzimai.
Mubasa renyu iri chinonyanya kukunetsa ichi chamuri kusangana nacho?
Chinonyanya kutinetsa ndechekuti mashandiro edu pane dzimwe nguva tinowanikwa tisina pekushandira kana chekushandisa, nekuti kana tichiti nhasi kwaiswa mumwe mutemo wekuti hatichada civil society organizations anofanirwa kutangisa kurejista futi panyowani, izvo zvinoita kuti basa redu rimbodzikira titadze kunyatsoita chaizvo chaizvo zvatofanirwa kuita.
Munotarisira kuramba muchiita henyu basa renyu iri?
Aiwa, iri basa iri chakatobaya chikatyokera, tinoramba tichiriita nekuti vanhu vachiripo, tichiripo, vanhu varipo, vamwe vane kodzero dzinotyorwa vasingazive, vamwe vane kodzero dzinotyorwa vachiziva. Saka basa rekurwira kodzero rinongoramba riripo.
Sokuona kwenyu munoona sekuti zvinhu zvichanaka here? Handisi kuziva kuti kana makatarisa kwatabva uku nezvazviriko zvino nekwatiri kuenda, munoona sekuti pane mutsauko here? Zvinhu zviri kuita nani here kana kuti zvinhu zviri kunyanya kushata?
Zvinhu zvakangomira, hapana chaungati chiri kufamba. apana chaunga tichiri kudzokera kumashure saka zvinhu zvingori panzvimbo imwe chete zvokuti tiri kungoramba tichingotenderera panzvimbo imwe chete chete
pane imwe nzira yamunofunga kuti muchashandisa here kunze kwenzira dzamava muchishandisa kusvika pari zvino
tinongoramba tichishandisa nzira idzodzo dzekuti vanhu vachiitirana nhauro dzakanaka vachinzwisisana pasina mhirizhonga pasina kuurayana pasina kurovana
avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Rita Nyamupinga vari parunhare kuHarare nestudio 7 pane murume anonzi akarohwa zvakaipisisa nevatsigiri vebato rezanupf akabva mazino mana mubulawayo nezuro zimlife.com inoti varume vaviri vakasungwa mushure mokuedza kwavo kubvuta murume uyu uyo wavakabata vakakanda mumotikari yebato rezanupf ine manhamba anoti aen7705 vakaedza kutiza naye asi murume uyu akasvetuka akabuda mumotikari iyi akazobatsirwa nevanhu vakange vaungana panzvimbo iyi wechidiki wezanupf vamabuto moyo avo vanogara mubulawayo vanoti nhengo dzebato ravo dziri kuonekwa muvhidhiyo dzichirova munhu uyu matsotsi uye vanofanirwa kusungwa vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti vanga vasati vasumwa nehofisi yavo yekubulawayo nezvakaitika
ndinotenda nemubvunzo wenyu pari zvino hatisati aziviswa nevebulawayo province kuti zvii zvaitika sezvo muri kuti ndo kwazvaitikira hatisati tava namashoko akakwana uye neumbo hwakakwana kuti chii chaitika ikoko asi nyaya dzakaita seidzidzi inyaya dzatinenge tichitarisira kuti dzinobatwa nemapurisa anoona nezvekuenforcewa kwemutemo but pari zvino hatina zvakawanda zvatingakomenda tinotsiyira kubva kubulawayo province ndovachazotiudza kuti zvii zvaitika ikoko makuhwa anonga tenderera akawanda zvakare mavhidhiyo anenge achitenderera asi tisina umbo hwekuti zvii zvanga zviri kuitika saka pari zvino tinongosiyira Bulawayo province kuti vatizivise kuti zviri zvaitika panguva izvozvo tinozokwanisa kukomenda tichiziva kuti zvifamba sei
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 bato reAll People's Party rinoti mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato iri nyika iri kutarisirwa kuita sarudzo dzemabi elections muna Kubvumbi uye bato iri iro riri kufanotungamirwa navasebastian Mubvumbi rinoti richakwikwidza zvimwe zvigaro gurukota rezvemari vamuturi ncuve mubhajeti regore rinouya vakapa Zimbabwe Electoral Commission mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu yemunyika kuti itange kugadzirira sarudzo sarudzo dzainge dzambomiswa hurumende ichiti yaityira kupararira kwechirwere checovid-19 mukuzeya nyaya iyi tabata vamubvumbi tikatanga nekuvabvunza nezvavandlovu avo vari kusouth africa kwavari manaja wechikwata chenhabvu chesundowns
wazulu ini ndakafanobata chete chigaro mutungamiri weAll People's Party Peter Ndlovu Nzou Samanyanga wachataura nevatori venhau mugore ratatarisana naro tichazivisa nyika panguva yakakodzera nokuti iyi tsoro ine matambirwo ayo ichava tsika nditsikewo yemhamhatsi chaiyo dzaona garudzo reshumba pavanouya ini handinganyepere nyika nokuti ramangwana rangu rinozonyadzisa ndiri homwe chete pachishona chemandorokwati godobori ndiPeter Ndlovu vandlovu vachauya kuzotungamirira musangano izvi zviri kuzivikanwa nevanhu vakawanda
asi kava Mubvumbi muromo hauzarirwi nerwizi kubva zvatataura nemi muchiti maparura bato iri zvii chaizvo zvamungati muri kuita pari zvino
tiri pamusoro pebato redu reAll People's Party APP ndingati pari zvino tiri mushishi kugadzira mastructures nyika yose chinofadza ndechekuti matunhu mazhinji tapedza yaanyatso yasisa zvekuti mukami ngaachikame mhuri yayamwa mukaka waakubuda Saka tiri kuti pama by elections ari kutewera aya tichaisa nengo dzinomiririra muparliamenti nema local authority.
Ko panyaya yekurudzira vanhu kuti vaende kunofota muri kuitawo sei?
All People's Party APP iri kufamba muwanhu ichiti nyaya ndiyo ndiyo. Munhu wose ane kodzero yekuvhota ngaanyorese kana anga asati. Kana wanhu akavhota zvine mutsindo ishura kana maninji kuti panowanika mukana wekubiridzira.
Vamwe vanotika chara chimwe achitswanyeinda. Tinoona vachiumba mubatanidzwa wemapato, tinoona vachiumba mibatanidzwa yemapato anopikisa kana vatarisana nesarudzo. Imi mune urongwa here wekushanda nevamwe kana kuti muri kuita yenyu zanondega rwendo rwembo?
Handingadi zvangu kuburitsa kitsi musaga, asi pane mapato akati kuti ari kuti ngatiite muonera pamwe chuma chemuzukuru muna 2023. Chinoshamisa waZulu ndechekuti vakuru vemapato aya vari kutotiwo Peter Ndlovu, mukuru weAll People's Party, ibhiza rekuti rikakuruzirwa rinohwina mujawo. Dare redu isu weAll People's Party APP riri kuzeya nyaya idzi, tichazozivisa nyika nekufamba kwenguva. Vakuru vakati Zanondoga akasiya jira mumasese. Hapana chinoramba pasi pezuwa kana Mwari wada.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reAll People's Party vaSebastian Mubvumbi vange vari paronhare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 235 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevatanhatu 4706, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi matatu nezvina zvine mazana maviri ane makumi maviri nevatanhatu 134,226. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane makumi masere nechimwe nezana rine makumi masere nevatanhatu 3,781,186. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezvina zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevashanu 2,804,465. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. MuNewsday, vakafanobata chinzvimbo chemurongi wemisangano muzanu PF vaPatrick Chinamasa vanoti bato riri kutonga riri kutarisisa mafambiro ari kuitwa nebato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa kuti risawana mari inobva kunze kwenyika yokushandisa pasarudzo dzemabai elections dzichaitwa gore rinouya uye nesarudzo dzemuna 2023. Newsday makare, Sports and Recreation Council inoti yaita chibvumirano nesangano rinoona nezvenhabvu reFIFA pamusoro pemabatirwo enyaya yeZIFA. NewZimbabwe.com rinoti munyori mupolitbro wevakamborwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia vari kupomerwa mhosva yokutambira mari yechioko muhomwe kubva kugurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe inoita zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica $20,000 yekuvabatsira kutsvaka rutsigiro rwekuva sachigaro webato reZANU PF mudunhu reMashonaland Central. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mavabii vashamara reStudio 7 kendai nenhau dzomunotipa dzakanaka. Regai nditaure muchiti vamunangagwa pamakore mana vakatonga hapana chinhu chakanaka chavati vaita pari zvino. Vakonzeresa mhirizhonga muZimbabwe, vanhu vapondewa. Hava kutadza kupedza nhamo yemuvanhu vevana veZimbabwe. Sava kugona chete, chinoda kuti kuudzei kupedza varombo vacho. Ndozano ravo rasara riri vanhu vezanupiefu namunangagwa. Vakuda kupedza varombo nekuti vatadza kupedza varombo vachona. Hatikuti mukomana ngaapinde, vachamisa Dr. Nero, vapinde panyanga vatungamire nyika yeZimbabwe. Ndatenda hangu, ndine pabanotenda, pabanotenda.
Mamuka sei, mamuka sei apo. Aiwa, iyi yakanangana navatanonoka hwande. Aiwa, nyuzi munoverenga vakuru. Semusi wechishanu usiku idzi, mandiverengera zvekuti ndanakirwa. Ndaziteerera ndakatirarirei, so aiwa, unyatsonzwa kuti apa ndiri kuteerera nyuzi. Bva mazodzivhara nekambo kapenga udzoroke aka kachingoridzwa kasina mazwi, kuchingonzwa magitara achingoti tiriri tentiriri. Aiwa aiwa, kana kuti ndima muchikabikira muchibvisa mazwi here ameno? Aiwa, dai matovhura iri nepfenyuro yengoma chaiyo. Aiwa, ndinotenda, ndinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Ndiyesevini apo. Ini ndinoitwa Mukume, ndobva Machechiche. Ndinoda kukumbirawo utungamiriri hwezanupiefu kuti ngahufunga ngahurangarire kuti pezvakarya kupakwana 2023 mukomana ngaapindi. Zvevakarya ivo zvakwana, vasafungidzira kuti ndivo vakapuwa nyika namari. Nyika ngeyevanhu vese vari pasi panapa. Saka zvavo zvokuti panzi kwai nyika hakuna unoitonga nokuti tisu takaisunungura ndizvavo. Yakasungwa ikasunungurwa, saka nesu todo kuisunungurawo peyakasungwa, nekuti nazvino zvichakatosungwa.
Studio 7 apo, makasimba here varume? Jonga blessings. Aiwa, tinofara kuno. Ndinoda zvangu pamusoro pemurume uyo unonzi Tafadza Mubhadhi uyo. Uyo unge zvito zvake hazvisi, haasi munhu waifanira kunge atombori muhurumende munhu iyeyo. Kana kupati kwacho zvinotoratidza kuti munhu haana hanye nemunhu, haana kana mashoko ake anotaura, haana kana chimiro, haawaki nyika, anowaka chiko iyi. Ndotaipidza vanhu vanofanira kutodzimba kana kupati kwachiro. Haadziri munhu wevanhu wekuti anzi unotungamirira vanhu, unotungamirira tsvina dzaanotaura uyu.
Makadini pano paStudio 7. Ndinokutendai nebasa guru ramunoita rekutipa nyuzi dzechokwadi. Zitai ini ndinoitwa Samson Jim. Ndiri kuno kuRustenburg kumusha kumasvingo kubikita kwamukore. Ndinotiwo ndinokumbira chiziviso changu chichisvitswawo pavasapoti vese vatsigiri vose vebato reMDC Alliance inotungamirwa naPresident Nelson Chamisa. Ndichitiwo tibatsirane pakuti tiwana make sure kuti isu vose vechidiki tindoregista, tinyorese mazita edu pakugadzira vazovhota, uyezve tapedza kunyoresa munzvimbo dzatiri ngatizame kugadzira magurupu tichibatana tichipanana pfungwa nemazano, tizvitsvakire transport dzedu kuti tingava tinenge tiri kure tizonge tichitakurwa neuwandu hwedu tichisvika panzvimbo yekuti tindovhota pagore ra2023 kuti tikwanise kubudirira pasarudzei. Ndatenda hangu.
Dai kuri kuti zviyazvi nyika inozomotongwa ngeumwe munhu wakadai ndini? Haya, majera angazara kubvire kumapurisa kuende kuzeki, kuende kunana Chief Justice iro Malaba iro, kuende kunana Munangagwa acho, kuende kuzadza kanyi majere. Ndobva mukazoona kuti kapu yayachinja, kapu yayachinja.
Makadiko ipapapa, ndini Tapiwa, Tapiwa Ruchongwe. Eke zvino nyika yedu muri yeZimbabwe iri kutambudzika. Vana vava kungodzidza vachiita madhigirii ekurisa madhongi. Unoshayiwa kuti zvinhu zvachona zvinofamba sei. Ngatimbochinjawo, timboisa mukomana uyu. Madhigirii amboshanda aya, madhigirii ambobudiswa aonekwe. Nyika yedu ine dzidzo. Ine dzidzo, inozikanwa nedzidzo, asi mabasa hapana. Kungodzidzisa vana vainorisa madhongi, saka upenyu here?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti pari zvino nyika yavo haisi kuzovharwa kana kuti lockdown pamusoro penhando itsva yecoronavirus inonzi Omicron, iyo inonzi yakawanikwa kuSouth Africa nedzimwe nyika dzakaitenderedza. Biden vati kubaiwa nhomba yecoronavirus ndiyo nzira yega yokurwisana nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga vanoti pari zvino hapana chinodzivirira munhu kubva kuchirwere ichi kupfuura kubaiwa nhomba.
Chichapera hacho, but sezvatiri kuona zvichatora nguva. Nepamusana pekuti pane vanhu vakati wandei vasati vabaiwa nhomba pasi rese, uyezve kune vanhu vakati wandei vane immune system iri weekend kana kuti isina kusimba. Saka it means tinenge tine makareers akawanda kana chirwere chikaramba chiri kufamba mucommunity sezvatiri kuona. Nokuti vanhu vakawanda havasati vava neimmunity yeCOVID.
Nezuro mutungamiri weAmerica vaBiden vachiti havasi kuzoita zvamalockdown muAmerica, munozviona sei imimi sachiremba vari kufront line uku?
Chandinoona Mr. Wande nechekuti virus yati panguva yakati wandei kuti tione kuti zvinoshanda ndezvipi zvisingashande ndezvipi kubva payatanga kuonekwa muna 2020. Saka nyaya yemalockdown pane painoshanda kwozoita pamwewo pokuti it's not a solution by itself. Saka zvandinoona vaBiden vari kutarisa iwo kuti tinonzwisisa kuti kune mavariants akasiyana-siyana achiramba achiuya. Hatisati yeOmicron hatisati tanyatsa kunzwisisa kuti in terms of kuti ino infectivity yakamira sei nezvimwe zvakawanda, asi tagara tinotoziva kuti mameasures ekuti tidzivirire against mavariants akasiyana-siyana atovapo kudhara, and aya anosanganisira vanhu kubaiwa nhomba, kupfeka maface mask, social distancing, basic hygiene zvatagara tichiteedzera zviyazva. Saka vaBiden vari kuti ivo kuziva kuti kune Omicron kuSouthern Africa kuchatipa nguva yekuti tiiti vanhu baiwai muite zvinofanira kuita kuti painozosvikawo kuno kuAmerica kana isati yavako, we won't need kuita malockdown because right now as we know muAmerica havasati vakonfirma kuti mune macases arimo.
Kana ikapinda muAmerica sezvinotarisirwa kuti ichaita, ichabatwa nenzira yakadini kana toenzanisa nedzimwe mhando?
Zvandinoona mascientists ari kutya iwo kuti mamutations aya kusanduka kunoita virus kuti irambe ichikwanisa kusurvive akati wandei pane vanoti iyo spike protein, which is the protein inorecognizwa nemuviri kana virus yapinda. Vari kuti nekuda kwekuti pane mamutations iwayo, there is a high chance kuti pamwe inokwanisa kuchinja effectiveness yemavaccine, uye kuti will it be able to be more infective and be passed on to other people quickly. So in terms of kuti ichabatwa sei, vagara ma labs anotora iwo ma samples kutesta for virus, and it seems like this one will be no different. Vanenge vachingoshandisa ma same methods ana PCR, and then wozoita inonzi genomic sequencing yokuchitarisa kuti ivariant ipi. Asi in terms of ma methods are necessary so far, it seems like we still have to adopt ma same methods anga achingoshandiswa nguva yese.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana chibvumirano neZimbabwe Schools Examinations Council. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu anonzi achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato rinopikisa reAll People's Party. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America haisi kuzoita lockdown pamusoro pemhando yecoronavirus yeOmicron. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosoro.